This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 27, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Makakatanwa aya nemakushapisha emuzano bepa hamiri kusvikira pazivikanwa kuti ndiani ari kusara ari pachigaro anotora kubva kuna vamugabe. Ndozvo zvinofanira kuzivikanwa navamugabe izvozvi.
Nyaya yekunetsana muzano PF yoramba ichienderera mberi.
Muno munharaunda medu ndikati zvinhu hazvina kumira zvakanaka mairirano nokuti vanhu vari kunzi kana usingatidziri musangano unotonga hapana chaunowana.
Mumwe mugari wekumasvingo kwagutu anoti dunhu ravo raita nzara inotyisa uye kwanyanya zvematongerwo enyika mune zvose zvinoitwa nevagari. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika isina kugadzikana nenyaya yekunetsana kunotyisa kuri mubato rezanu PF uye kukandana makobvu nematete kuri kuramba kuchienderera mberi. Kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vakati havachadi kunzwa nezvezvikwata zviri kunetsana zvinoti cheGeneration 40 icho chinonzi chinodyidzana naamai Grace Mugabe nechimwe chinozviti Team Lacoste icho chinonzi chinotsigira mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvikwata izvi zviri kurwira chigaro chavamugabe avo vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri. Nhengo dzakawanda mubato iri dziri kudzingana pazvigaro kumashonaland East Midlands nemasvingo zvapa kuti kuite utungamiri huri kukwikwidzana pazvigaro kumatunhu aya. Izvi zviri kuitikawo kusangano revakarwa hondo uye sangano revechidiki. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yekunetsana muzanu PF inopa kuti vanoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe vambomira kuita izvi nekuti hapana anoda kusungirira mari pagombo rengwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga.
Hazvimiri makakatanwa aya nemapishapisha emuzanu PF hamiri kusvikira pazivikanwa kuti ndiani ari kusara ari pachigaro anotora kubva kuna vamugabe. Ndozvo zvinofanira kuzivikanwa navamugabe izvozvi. Hakuna chimwe chichazounza donhodzo muzanu PF kunze chete kwekuti zvazivikanwa kuti mushure mavamugabe ndiani anotevera, ndiani achasara achitungamira musangano nenyika yeZimbabwe. Ndozvo vanofanira kugadzirisa. Zvimwe zvese izvi kunenge kuri kuvaraidza nguva kuti yanzouneriva. Chinongodiwa chete ndechekutaura nyaya iyoyo yechigaro chavamugabe.
Asi nemamiriro azvakaita izvi munoona here vachikwanisa kubvisa vamunangagwa?
Vanogona kudaro nekuti zvinhu zvanga zvichiitika muzanu PF makore maviri apfuura zvinhu zvinokatyamadza zvisingatarisirwe nemunhu anenge achifungawo kuti zvingafamba sei. Ndiani aifunga kuti mai mujuru vaigona kuzobiswa vonakurirwa kure zvakadaro? Asi zvakaitika muna 2014. Saka vamunangagwa vanogona kutobviswa nekuti zvinoitika muzanu PF ndezvekuti zanu PF semusangano chaiwo haine simba. Mapazi ayo nemamwe mapoka ari mukati mezanu PF haana simba ravainaro. Simba rese riri muna vamugabe, zvakare riri mukukwanisa kwavo kushandisa mapazi ehurumende anosanganisira bato revasori, mapurisa nemauto. Saka ipapo ndo panonetsa, panogona kuita kuti vamugabe vagone kudzinga chero ani zvake mumusangano.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vari parunare muNew York muno muAmerica. Thank you. nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoti zvichanetsa nemamiriro akaita zvinhu kuti Zimbabwe ibhadhare chikwereti chebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora sezvayakavimbisa kuLima, Peru kuti itange kupiwa zvimwe zvikwereti neIMF, World Bank nenyika dzekunze kuti igadzirise upfumi hwayo. IMF yakatutumira chikwata chayo icho chiri muZimbabwe pari zvino chinenge chichitarisa mamiriro akaita upfumi munyika kwemavhiki maviri. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Kanyenze tikavabvunza kuti vanoona sei nyaya yekubhadhara chikwereti.
Maonero andiri kuita ndokuti IMF neWorld Bank neAfrica Development Bank vave kukoshesa nyaya yokuti bvumirane kana kuti tibhadhare mari yatakabvuma kuti tinobhadhara kupera kwaApril.
Saka munoona here nyaya yekubhadhara chikwereti ichibudirira?
Mangange nokuti hazvina kunyatsokudiswa pachena kuti mari iyi ichange ichifambiswa sei.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa tine hurukuro navajainos hungwe mugari wekwagutu kumasvingo vari kuti nyaya yekuda kuita zvematongerwo enyika pose pose yovhiringidza magariro evanhu munharaunda yavo.
Muno munharaunda medu ndikati zvinhu hazvina kumira zvakanaka maererano nokuti vanhu vari kunzi kana usingatsigiri musangano unotonga hapana chaunowana. Kana kuti kuzvikoro kuya kumakomiti echikoro kuya haupindi kukomiti echikoro chaiyo.
Vari kuita izvi ndianani apa?
Vanodero pana chairman weZANU kouya kanzuro.
Ko makambotaurirawo here nemumiriri wenyu kuti ndo zviri kuitika izvi?
Mumiriri wedu takamboisa shoko asi haasati atipindura nekuti zvakaitika mazuva ano aperana.
Saka imi munharaunda menyu munowanzorarama nei chaizvo?
Munomu tinosiwanzorarama nokutorima, saka segore rino kune nzara isingambobetseri.
Zvii zvamunorima pachibage kunyanya?
Nzvimbo yedu inei tinorima chibage, mhunga, mapfunde norukweza.
Saka zvakamira sei gore rino?
Hakuna kana chunhu kana mhunga yacho yatinombositi haitsvi yakatotsva isina kana mwana. Kana ng'ombe chaidzo izvozvi zvichatopera kufa.
Ko kune vanopawo rubatsiro here vari kubatsira iwo?
Iko zvino rubatsiro rwacho runonetsa kuti hakuna. Nyange rukauya zvorunonetsa ndozvidizvo zvokuti vane veita zvemapato manje kuti iwo hautsigiri bato rinotonga saka hatovanyima. Saka ndozvinhu zvinonetsa.
Tichitarisa kuti rubatsiro harusati rwanyatsosvika uye matiwo zuva riri kupisisa hakuna chakanyatsorimwa, vanhu vari kurarama nei?
Kutongokwarakwata vongoti kana akatowana bhabhidhi kwakutongosungira zvokuti hakuna kana murivo chawo mumagadheni, hakuna mvura.
Ko kuzvipfuyo zvenyu zvakamira sei?
Zvipfuwo hakuna bundo. Yo zvanyanya kunetsa zvokuti tikasvika kana kuti muna May anofunga mvura kune kusina kana mvura kana muzvidhamu zviripo.
Ko tiri kumbonzwawo hurumende ichiti iri kupa vanhu chikafu chemombe, chasvikawo here kunzvimbo yenyu?
Ingano idzo tinongonzwa ngano, hapana kana zvibhohoro chaizvo, hakuna kuno.
Mugari wekwagutu kumasvingo vajainos hungwe vari parunare kumasvingo kwakare.
Rotadira pasita fadza vari pasita fadza kana ma ancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Waya muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muno chipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri mu Washington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na Dr. Nyaradzo Mugodi avo vanoshanda ivo ku University of Zimbabwe vachiita ivo zvirongwa zvekutsvaga nzira dzekurwisa utachiwana hwe HIV AIDS nyanya mumadzimai. Dr. Mugodi vanga vari muno muAmerica pamusangano we Retroviruses and Opportunist Infections wanga uri kuitirwa iwo muBoston imo muno muAmerica svondo rino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Dr. Mugodi.
Makadini.
Dr. Mugodi, tinoona muri muno muAmerica. Mafambire iko kuno kuAmerica?
Wasita mafelas. Chokwadi, tiri kuno kuBoston kwatiri kuconference inonzi CROI. Iconference ma opportunistic infections nema retroviruses saka takatarisa ma viruses akaita sana HIV na hepatitis nemamwe ma opportunistic infections saka parizvino pane hurongwa hwakawanda we tinenge tichitaura nemamwe vana mazvikokota wemuscience vanobva kunyika dzakawanda but parizvino chiri kunyanya kutifadza ndechekuti ma results itsvakurudzo yedu yatakaita inonzi Aspire. Aspire takanga tichida kuona kuti madzimai ari panjodzi yekutapurirwa utachiwana hweHIV asi iwo asina utachiwana hweHIV akashandisa ring ine mushonga unonzi dapivirine zvingadzivirira here njodzi yekuti vatapurirwe HIV.
Chiremba, sei manga muri kungotarira madzimai chete?
Takanga takatarisa denda reHIV takatarisa kunyika dzepasi kweAfrica kwatinoti kusubsaharan Africa tinoona kuti madzimai ndo akanyanya kubatwa nedenda iroro zvinokonzerwa nekuti chekutanga mamwe madzimai hakwanisi kushandisa macondoms nekuti zvimwe magarira anoita pamwe hakwanisi kushandisa macondoms uyezve ukaona masikirwo akaitwa madzimai yatinoti biology kana kuti anatomy yesikarudzi rwedu madzimai tinoona kuti madzimai njodzi yedu yekubatira HIV yakapetwa kana katatu kana kashanu tichitarisa tichiona kuti kuvarume nevakadzi njodzi yemuvakadzi yakapetwa katatu kusvika kukashanu kana takatarisa nevarume saka taona zvadaro izvi takati tingabatsira sei madzimai vakati vanoda ivo chinhu chinogara mumiri kwenguva yakareba kuti kana angochishandisa ombokanganwa nezvazvo ndopatakafunga zvekushandisa ring iyoyi yekupfeka munzira yababa madzimai aiuya kuclinic pamwedzi wega wega tsvakurudzei takaiita munyika ina Zimbabwe, South Africa, Uganda neMalawi saka panyika 4 idzodzi madzimai anopfuura 2600 akanga ari mutsvakurudzo pa2629 ipapo 678 vanga vari muZimbabwe pamaclinics edu kuseke South, kuSpillhouse nekuSengeza.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Nyaradzo Mugodi, avo vanoshanda ivo neUniversity of Zimbabwe, asi vanga vari muno muAmerica kuBoston, uko vanga vari pamusangano wekuedza kutsvaga nzira dzekupedza kupararira kweutachiwana hweHIV AIDS nyanya mumadzimai.
Aiwa, maita henyu, marvelous maita henyu vateereri.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous.
Shout out to all my pure box workmates like Aaron Gonyeti na Magi Magirazi ndoshanda nao ku Pure Box TV ndisingakangano vafana ve Pure Box Reloaded. Shout out to them. Shout out to the president. Yes, I mean the president of Commercial Farmers Union, yes, and Raguati shut up now.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tinenge tine hurukuro na Prosper Ngomashi uyo anoita nyambo nechikwata chePO Box. Musakanganwe kuteerera hurukuro yedu iyi pano pa Studio 7. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu Our Lives.
Ndino kutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi Muchurongwa, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nezve chirongwa chekudzivirira njodzi chakaparurwa svondo rapera nesangano reZimbabwe Red Cross Society mudunhu reKariba uko vari kudzidzisa vanhu kuti vange vakagara vakagadzirira panenge pachizoitika njodzi dzakasiyana siyana. Sangano iri riri kushanda nesangano reDanish Red Cross pamwe chetewo nebhanga guru repasi rose reWorld Bank. Muhurukuro yedu tine munyori mukuru wesangano reZimbabwe Red Cross Society vaMaxwell Piri. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaPiri.
Ndinotenda kaizvo.
VaPiri, tinoona kuti sangano renyu reZimbabwe Red Cross Society rine chirongwa chamakaparura mudunhu reKariba. Mungatitsanangurirawo pamusoro pechirongwa ichi?
Tiri kutarisira nenyaya yekuti izvo tingaitira sei matunhu atigere kuti kana taona yatisvikira tikwanise kunga tinozviriritira tega tisati taedza kuti titsvage kubva kunze kuti tingabatsirwa sei. Zvatinoreva apa kureva kuti tagara makoneti atinonga tichiona matauro anoitika zvakasiyana siyana. Pane zvazhinji kanoitika kuti dzimwe dzenguva imvura yawandisa kwaita mafashamu kana kuti dzimwe dzenguva kwaitawo madutu aitika.
Muri kupa vanhu ava dzidziso here kana kuti muri kuvapa zvavanenge vachizoshandisa mukuona njodzi idzodzi dzisati dzaitika?
Isu tiri kupa vanhu ava dzidziso nekuti tiri kufunga kuti mavagere imomo ndiwo mune ruzivo rwakanyanya nekuti mukaita patichigare munozwa vamwe vanokutaurirai kuti vakaona miti yakafaa nemiti yakati yari kuita mashizha kana kushaya mashizha. Zviri kureva kuti gore iroro pamwe igore renzara kureva kuti uzivi hurimwa mukati mekomuniti dzavanogaraakuti gore redu nderekuti ngatitibatsirana nematunhu iwaya kuti achiziva kuti kana zvichireva izvozvo kuti dzimwe dzenguva inzara iri kuuya iyo vangaita sei kuti vachizvigadzirira kuti kana nzara yazenge vanogona kunga vachizorarama sei uye kana kuti mvura ichazonga ichiwandisa dai mafashamu achizouya ivo vanogona kuita nzira dziki dzekuti dzimwe nguva tinoti aa kwatigere uku kwakati dzikirei dzakitire kumusoro tinovakira dzimwe dzimba dzedu kumusoro nguva yekuti kana mvura yazenge yauya inotora tiri kumusoro uku hatichaedzwi nemvura ndo zvatiri kutaura.
Saka chirongwa ichi chiri kungoitwa mudunhu reKariba chete here vaPiri?
Hakusi kukariba chete kwatiri kuita izvi nekuti purogiramu yakare zve iri kumuzarabani ikokoko. Mukakutasa panyaya yekariba iyoyo muchaona kuti pane chiteshi chiri kubatsira chatinoti weather station chichabatsira kuti vanhu vazive kuti kumamiriro ekunze anenge akamira sei.
Munofunga kuti chirongwa ichi chingabatsira mhuri dzakawanda zvakadii munzvimbo dzamataura idzodzi?
Tinogona kuti tabatsira 10,000 mukati mekumakomendi dziwaya.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vaPiri nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda zvikuru.
Manga makateerera kune munyori mukuru wesangano reZimbabwe Red Cross Society vaMaxwell Piri muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndekusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata cheHarare City chiri kuMadagascar uko chiri kutamba nechikwata cheAS Adema makwikwi echipiri eConfederation of African Tournament. Mutambo wekutanga wakatambirwa kuRufaro Stadium, Harare City yakakunda chikwata cheAS Adema 3-2. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nyaya yekunetsana muZanu PF yoramba ichienderera mberi. Mumwe mugari wekwaGutu kumasvingo anoti nyaya dzekuita zvematongerwo enyika pose pose dzokanganisa magariro evanhu mudunhu ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.